Mitengo yezvinhu iri kutarisirwa kukwirazve svondo rino mushure mekunge Zimbabwe National Roads Authority kana kuti Zinara yawedzera mutengo wekudarika pamatoll gates nezvikamu makumi manomwe nematatu kubva muzana kana kuti 73% kutanga mangwana. Mari iyi inobhadharwa nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wedhora remunyika unenge uri pareserve bank foreign currency auction. Izvi zviri kuuya panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuwedzerwa zvimwe zvinhu zvichishayikwa muzvitoro. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zvishayikwe muzvitoro? Tabvunza muteedzeri wemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change uye vaimbova gurukota rezvemari Vatendai Biti.
Nyaya yakaita yekutamba pakunaka nemari yekunze uku ndo yakadonesa. Nyaya yakaita yekubvisa mari USD wodzorera karenzi yedu isi tisina mareserve isi tisina political confidence ndo yakadonesa. So zvavakazoita zvokuvhara mabhengi last week izvi hapana akada kukwereta mumwe mari. So vanhu vakuoparata one cash economy hapasina malines of credit. So pasina malines of credit munhu akutongokwidza zvinhu kuti awane mari yekuti anoorder zvinhu.
Asi governor wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti zvainge zvakakosha kumbomisa vemabhanga kukweretesa mari nekuti pane vamwe vainge vokanganisa upfumi nekutora mari kumabhanga vachinotengesa pamusika wemukoto. Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu.
Pakaparurwa matanho akasiyana-siyana ekuedza kudzikamisa mutengo wemari yedhora rekuamerica pamusika mutema uye nekudzikisawo kana kuteramisa inflation. Unova mutemo wangu wakarurama chaizvo wainangana nekuti ubatsire veruzhinji. Tinoona sekuti mamwe makambani vanogadzira zvinhu vakamba vadzimikirawo mitemo yakasiyana-siyana kusanganisira nemutemo wekuti kuti wewe uwane zvinhu unofanira kunge uchibhadhara madhora ekuamerica, kana usina madhora ekuamerica hauwane zvinhu. Saka ndinoona kuti zvinogona kunyanya kuremera kune vaya vanoita mabhizimusi pachokwadi vatingati vefomal sector.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions amai Florence Taruvinga vanoti vashandi vave kuda kutambiriswa nemari yekuamerica nekuti havachakwanise kurarama nemari yemunyika yavari kutambiriswa pari zvino.
Tirikuti mushandi ngaapiwe mari yekuamerica inova iyo iri kuenderana nezviri kuendeka mumarket. Ukatarisa magovernment institutions akutotaura iwo kuti kana uchida passport unobhadhara mari yekuamerica. Saka mushandi wemuzimbabwe anokwanisa kunge achiaccessa sei kuti atenge passport ange ane passport iye achitambira mari isingakwane kuti ange achibhadhara passport.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kutaurirana nevashandi.
Tinenge tichida kuti pagare pane taurirano pakati pehurumende nevashandi. Vanhu vachionesana kuti zvinofanira sei. Sehurumende isu takatsidzira kuti tirambe tichitarisa tichiona kuti zvizvo zvatingaita kuti tigadzirise nyaya yemikoro.
Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti hapana kudzokera shure panyaya yekushandisa dhora remunyika kunyange hazvo vachiti vanhu vanokwanisawo kushandisa dhora remuamerica.